Vachitaura nhasi muchinoi kucommission iri kuongorora kutengeswa kwenzvimbo dzehurumende zvisiri pamutemo, vashailo kumugandari vanoti havasi kufara nemari yavari kubhadhara mwedzi wega wega kuna vaobhedhaya Musindo, asi pasina kuvandudzwa kwenzvimbo dzavakapiwa. Vamugandari vaudza commission iyi kuti kunyange vachibhadhara mari inoita madhora makumi masere pamwedzi, nzvimbo yavari kugara haina mapombe emvura neanofambisa tsvina, izvo vanoti zvinoratidza kuti mari yavo iri kushandiswa zvisiri izvo navamusindo.
Dambudziko ratinaro nderekuti takajoina Agape Housing Cooperative Trading with Basin of Africa Network. Tichisubscribe mari dzedu ikoko, but to our surprise pa ground hapana kana chiri kuitwa. No development, no water, no sewer, no road yakanaka. This mismanagement of funds.
Vamugandari avo vakatanga kubhadhara mari iyi muna 2011 vanoti chave kuvashamisa ndechekuti mushandira pamwe wakapingwa nevanhu vaida nzvimbo dzekugara uyu wave kunzi ndewe munhu mumwe chete vanova vamusindo.
Kubva muna 2011 tichibhadhara mari idzodzo kusvika iko zvinozvo, tatoona kuti mari iringodyiwa havasi kudhevelopa. Vauya kwatiri vakuti hatisiri cooperative, yakambani yangu. Aidaro ndiwo bhadhara Musindo, akuti iyi ikambani yangu, ndoita zvandinoda nayo. Hatichagari pasi secooperative, vakuita zvaanoda iwo nesu.
Mumwe mugari amai Chenai Kumwala vanoti zviri nani kuti vabhadhare mari kukanzuru pane kuti varambe vachibhadhara vamusindo avo vavanoti vari kudya mari yavo. Amai Kumwala vanoti vakanyeperwa navamusindo kuti vaimbove mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vainge vachitsigira huronga hwekuwanisa nzvimbo dzekugara uhu.
Zvinhu zvitakanga tazviudzwa zvinzi zvine chekuita futi nezanupf vapurezidendi vamugabe vachange vachikubatsirai vakakutsvagirai madhona vachiburikidza navamusindo. Tapiwa maofaleta ane mastend number, but ground panga pasina mastend acho kuti tiratidzwe kunzi iyi stend yako iyi hapana.
Vamusindo vachashavedzwa kuzopa uchapupu kukomisheni iyi, asi pavakambopa uchapupu kukomisheni imwe chete kwamutare vakati havasati vadarika nguva yekuvandudza nzvimbo dzekugara dzavakapiwa, sezvo vakapiwa makore gumi kuti vaise migwagwa, mvura nemapombe etsvina. Kusafambiswa zvakanaka kwenzvimbo dzekugara kunonzi kuri kuitika uku Karoyi, uko nhengo dzekubatana cooperatives dzataurira komisheni iyi kuti kanzuro haisi kufambisa zvinhu nemazvo. Mukuru wekubatana cooperative vaRodwell Shangwa vanoti kugadziriswa kwenzvimbo dzavo dzekugara kuri kutora nguva yakareba, asi ivo vachibhadhara mari kubvira muna 2014.
Dambudziko ratingori naro nderekuti kudevelopa mastands kwedu kwatora nguva yakareba chete, because we are paying for rentals, we are paying for what, but service yedu yacho ishoma, hakuna service.
Vachitaura kukomisheni imwe chete, mukuru mubazi rezvematunhu vaChristopher Shumba vabvuma kuti kupiwa kwaiitwa nzvimbo dzekugara nebazi iri kwainge kusina kunyatsojeka zvikuru muhofisi yezvekurongwa kwezvinhu kana kuti planning.
From the way I have seen it myself, and assessing it, it came in as an approval of a layout plan, not any other paperwork that I have seen in terms of my side as a ministry. The Latvian submitted a layout plan, and the Department of Physical Planning approved that layout plan.
Komisheni iyi iri kutarisa nzvimbo dzehurumende dzose kuti ndivanani vagerepo uye kuti vakagara zviri pamutemo here kana kuti vane magwaro anovapa mvumo yekugarapo here. Zviri kubuda pachena kuti bazi rezvematunhu rakapa vamwe vanhu nzvimbo dzekugara kuti vazivandudze vozopa vagari pave nemvura nezvimwe zvinodikanwa, asi hapana chiri kuitwa sezvo dzimwe nzvimbo dzakatotengeswa kune vamwe vanhu pasina zvakaitwa, izvo zvinonzi hori. Vamwe vakapiwa nzvimbo vasina zvavati vaita kwemakore anodarika mashanu ndimuzvari Tanya Rushesha, mwana wegurukota rezvekudzivirirwa kwenyika, amai Opa Muchinguri Kashiri, avo vakapiwa mahekitare makumi mana pamwe nenhengo yevechidiki yezanupf vaMike Chimombe, avo vakapiwa mahekitare makumi matatu. VaChimombe vakaudza komisheni kuti vakabhadhara mari yose yekutenga nzvimbo yavakapiwa inoita madhora ekuAmerica zviuru zana nemakumi mashanu, uye havasati vasimudzira nzvimbo iyi nekuda kwekuti vakatorerwa zvimwe zvikamo navaBen Swanepoel, uye nyaya iyi iri kumatare dzimhosva.
Aiwa, isusu zvizere takavaraki Thank you.